Mukuru anona nezvezvirwere zvinotapurirana mubazi rezveutano Dr. Posha Manangadzira vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nemakanzuru ayo vanoti vari kudzosera shure basa ravo rokudzivirira kupararira kwezvirwere zvinotapurirana. Dr. Manangadzira vanoti kanzuru yeHarare iri kusiya vanhu vachivakira munzvimbo dzisina mvura kana zvimbuzi zvinova zvinhu zviri kuita kuti zvipatara zvigare zvakazara nevanhu vane zvirwere zvemanyoka.
Dzimwe nharaunda dzatiri kuona dziri kungonyuka dzimba pasina kana mabhini, zvimbuzi, iyo mvura. Saka kungobika urwere kuri kuitika mumaguta. Kana kuri kumusha vanhu vanoenda kumatsime, asi vanhu vakaenda kumatsime mumadhorobha ndosaka zvipatara zvedu zviri kugara zvakazara nevanhu vanenge vachirwara. Hazvina utano uye pamutemo chaiwo hazvibvumirwi. Saka kutyora mutemo uye kuisa upenyu neutano hwemaZimbabweans pasina kunaka. Saka isusu tinozvishora izvozvo sebazi reutano.
Dr. Manangadzira vanoti bazi reutano rinogara richikurudzira makanzuru ose zvavo kuti atevedzere mitemo uye kuti akwanise kupa vanhu mvura yakachena nekuchenesa nharaunda dzavanogara. Vanoti kunze kwezvirwere zvekorera netyphoid kune zvimwe zvirwere zvakawanda zvinokonzerwa nemvura ine tsvina.
Haisi kolera chete inokonzerwa nekushayikwa kwemvura, zvirwere zvakatowanda including maskin diseases, including manyumonia, because pane tsvina pachabarwa zvirwere zvakawanda kunyanyanyanya kuvana. Asi munhu wese zvake akadya tsvina akanwa mvura ine tsvina achatorwara.
Mumwe mugari wemumaobaro amai Jesse Matanire vanoti nyaya yemvura ratove dambudziko guru chairo zvokuti zvaive zviri nani kuti hurumende ipe munhu wese nhomba yokudzivirira korera netyphoid.
Nyaya dzemvura dzanetsa haisi Harare chete, saka nenyaya yezvirwere zvemvura izvika zvakaita sana typhoid, cholera, ndaifunga kuti government ka dai yangokwanisa kutsvaga maresources ekuti munhu wese angovhaccinatwa.
Asi Dr. Manangadzira vanoti izvi hazvigoni kuitika sezvo vakangopiwa mukana mumwe chete wekupa nhomba yekorera, nokudaro hapasisina mumwe mukana uchavepo zvakare kunze kwevanhu vari kuchipinge nechimanimani avo vakavhiringwa netsaona yedutu mupengo recyclone Idai.
Takangopiwa mukana mumwe chete wekupa nhomba yekorera. Chifungidziro chiri chekuti vanhu vanga vaine mukana wakati kurei wekuwana chirwere chekorera vakadzivirirwa. Tinoita nguva ingaite makore matatu kana mashanu tisina chirwere chekorera. Toshandisa mukana iwoyo kugadzirisa zvakonzera korera zvacho, nekuti korera haingouyi, inotouya tichiziva tichida. Pari kushayikwa mvura seizvozvizvo, pari kushayikwa kutakurwa kwemabhini, zvinhu zvatinogona kuita.
Meya weHarare vaHebert Gomba vanoti kanzuru yavo iri kushaya mishonga yese inodiwa yekuchenesa mvura, nokudaro misha yakawanda yemuHarare ichagara iine dambudziko rokushaya mvura. VaGomba vanoti dhamu rinobva mvura inonwiwa muHarare rinoda kucheneswa nemishonga yakawanda, nokuti marara anorasirwa mune vanhu pamwe netsvina inobva kumaindastri yakatindivadza mvura iyi zvakanyanyisa. VaGomba vanoti kanzuru yavo haisi kuwana mari yakakwana yekunze yekuti ikwanise kutenga mishonga yekuchenesa mvura, sezvo makambani anotengesa mishonga iyi achida mari yekunze. Kanzuru inoti inoda mamiriyoni matatu emadhora ekuAmerica semari yekutenga mishonga mwedzi wega wega. Kudzamara dambudziko remvura ragadziriswa muguta reHarare, vanhu vakawanda vakaita saamai Matanire nevamwe vakagara pamusoro pebhambu rezveutano iro rinogona kuputika chero nguva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzanisha.